Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 27 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vavhura zviri pamutemo urongwa hwemabhizimisi kana kuti International Business Conference IBC kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, vachiti hondo pakati pekuRussia neUkraine yave kukanganisa nyaya dzezvoupfumi muZimbabwe. Mapurisa anoti ongororo yemitumbi yevanhu vashanu vakatsva zvekusazivikanwa mune imwe njodzi yemumugwagwa kumashava nezuro yatanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 tiri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vavhura zviri pamutemo urongwa hwemabhizimisi kana kuti International Business Conference IBC kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, vachiti hondo pakati peRussia neUkraine yave kukanganisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura semunyarikani pamusangano weZimbabwe International Trade Fair International Business Conference muBulawayo nhasi, vachiwenga varumbidza vemaindustry nevemabhizimisi vachiti vari kuita basa rakanaka mukumutsurudza maindustry emunyika zvisine nezvimhinga mupinyi zvinosanganisira kuvekwa kwechirwere cheCovid uye hondo iri munyika yekuUkraine iyo vati inakowo kuvhiringidza kwainoita upfumi munyika. Asi vato vemaindustry nevemabhizimisi vanofanirwa kuona zvimhinga mupinyi zvakadai, kunyanya kuvekwa kwechirwere cheCovid, semukana wekuti vagone kusimudzira mabasa avo nenzira dzakasiyana-siyana nekushandisa mafungiro matsva.
It is important for business to view the COVID-19 pandemic from a positive standpoint as it provides an opportunity to innovate, rethink and reinvent.
Zvakakosha kuti vemabhizimisi vaone chirwere cheCovid nemaziso ekutsvaga mikana yavangawana, sezvo kuvepa kwechirwere kuchipa mukana wekuti vafunge maitiro matsva emabhizimisi uye vagadzire zvimwe zvinhu patsva.
Vachiwenga vati hurumende yakazvipira kuti kuitwa kwebhizimisi munyika kuve nyore, vachiti kurerutswa kwemitemo yekuvhura makambani, kuvakwa kwemigwagwa uye kuvandudzwa kwekugaiwa kwemagetsi ndezvimwe zvezvinhu zviri kuitwa nehurumende kuti isimudzire upfumi hwenyika. Vachiwenga vati vamwe vemabhizimisi vari kukwidza mitengo yezvinhu nekuda kwezvikonzero zvisina tsarukano, kusanganisira kuda kuzvipfumisa, vakakomekedza kuti vasaite izvi. Vati hurumende kuburikidza nebhanga renyika Reserve Bank of Zimbabwe iri kutora matanho ekuita kuti mitengo yezvinhu isagara ichikwira.
I want to implore the business community to complement government efforts by practicing ethical business ethics and to desist from unjustified price increases.
Ndinoda kukomekedza vemabhizimisi kuti vashande pamwe nehurumende mukurwisa kukwira kwemitengo yezvinhu nekuita zvebhizimisi nenzira isina kumenemene. Vorega zvekukwidza mitengo yezvinhu zvenhando.
Vaposisa moyo ndiwo sachigaro wekambani yeZITF uye variwo mukuru mukuru wekambani yeUnited Refineries. Vachitaura pamusangano mumwe chete, vachiwenga vasati vataura, vamoyo vati pane zvinhu zviri kufadza muupfumi hwenyika, kusanganisira kuti mashandiro emaindastiri munyika ari kukwira, asi pane zvakawanda zvinosanganisira kusave nemitemo yakajeka uye kushomeka kwemari yekunze zviri kuda kugadziriswa. Izo zvati nirwa une mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vakumbira yemacheza.
Kana tikaita policy nhasi, ngatisati isati yamboshanda mangwana taichinja. Plus mapolicies iwayo kana achichinjwa, ngava anoitwa vanhu vagara pasi, vapana pfungwa dzakawanda wanda. Kuti ndizvo here zvoitiwa izvi.
Vachipa maonero avo pamashoko avachiwenga ekuti hondo yekuUkraine iri kukanganisawo zveupfumi munyika, vaFelix Chari, avo vanove mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zveupfumi, vati ichi ichokwadi kana kuchitariswa kusagadzikana kwemitengo yemafuta emotokari uko kuri kuitika pasi rose kubva pakatanga hondo iyi.
Kuvapo kweCOVID-19 uye hondo kuUkraine kunoafekta upfumi munyika zhinji kusanganisira Zimbabwe. Asi upfumi hweZimbabwe hwanga hwagara huri pamutenho zvichikonzerwa nemapolicies aripo asingakwezvi vemabhizimisi kuti vainveste munyika.
Zvichakadaro, gungano regore rinorezera ITF rine vari kuratidza zvigadzirwa zvavo vanobva kunze kwenyika vashoma pane mamwe makore apfuura. VaReginald Shoko, avo vanove muongorori wezveupfumi anoshanda akazvimirira, vati izvi hazvinyanyoshamisa kana kuchitariswa kuti denda recovid harisati rapera. Gungano rezera ITF rakatanga nemusi wechipiri uye rinopera nemusi wemugovera. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kuvhura gungano iri zviri pamutemo nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Emusengi.
Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vanoti munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vambopambwa kuguruve nevanofungidzira kuti vasori. VaChere vanonzi vazosiyo mumaoko emapurisa mushure mekunge nyaya iyi yatenderera zvakanyanya pamadande mutande akaita seFacebook neTwitter. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havana kumbopirwa nyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata vakuru vevasori vaIsaac Moyo sezvo nhare yekuofisi kwavo yange isiri kudayirwa, asi sangano reUnited Nations rakatozivisa hurumende yeZimbabwe kuti riri kunetsekana nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kusanganisira vakuru veATUS. VaChere vange vachiita misangano nevarairidzi iri kunzi Save Education ZW. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tanzwa kuti mushure mekunge paita ruzvaro rwakawanda pamadande mutande, maCIO anga atora vaChere vazonovasiya mumaoko emupurisa anonzi Chindudzi kuguruve ikoko. VaChindudzi vazonzi vasvika pakuzosunungura vaChere, vanga vachida kunzi vachadye asi vaona pasina mhosva yavanga vachadye vakati vaende kumba, asi vachivazivisa zvakare kuti mafambiro avo vangwarire.
Nechikonzero chei?
Sezvo maCIO aya anga achiramba achifona achibvunza kuti vabuda here, zvichiratidza kuti vachiri kuda kuvateera. Hatisati tanyatsogutsikana kuti vaChere vachisesefe here, kuti vachakwanisa kubva muguruve here, asi tazwa kuti vabuda tikakwanisa kutaura unowo panhare, asi vachiratidza kuti vari kumhanya zvakanyanya vachiedza kuti vasvike panhu pari sefe. Tirikuramba tichingonamatira kuti dai vakwanisa kufambiswa zvakanaka vabva munzvimbo iyoyo yatiri kutotyira kuti upenyu hwavo huri panjodzi.
Takanzwa United Nations ichiridza huwi ichiti haisi kufara nemabatirwo ari kuitwa vatungamiri veATUS. Saka hazisi kubatsira here tichiona zviri kuramba zvichiitika?
Hapana chatichachinja. Hurumende yeZimbabwe iri kuratidza kuti haina hanya nezvinotaurwa neUnited Nations, haina basa nemashoko ari kutaurwa nemaspecial rapport wayo ari kuvakumbira kuti vamire kushurumburudza kwaari kuita mamembers edu. Asi tinotenda kuti kana hazisore vari kunze kana richipota richimbotarisawo nyaya dzedu, zvinotipawo simba rekuti pane vari kuonawo kushungurudzika kwatiri kuita. Asi hurumende yedu iri kuratidza kuti iri kutoita zvitanda munzeve ichienderera mberi nekumbunyikidza mamembers edu.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vaObert Masaraure vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mapurisa aparura chirongwa chekubvisa muguta reHarare mishika-shika vana vanogara mumigwagwa uye vanotengesa zvinhu. Mamwe masangano akaita sere Passengers Association of Zimbabwe anoti zvinogona kupinza upenyu hwevanhu munjodzi panenge poitwa wakiti negonzo mapurisa achimhanyisa vanhu. Mapurisa anonzi abatana nevezinara VID, Kanzuru Dzeruwa, Chitungwiza, Epworth neHarare nevebazi rezvemagariro evanhu. Mutevedzeri wemutauriri wemapurisa mudunhu reHarare, Assistant Inspector Webster Jova, vakazivisa mutsamba yavo nezuro kuruzhinji rwenyika kuti Harare yese ichange iri mhanyidzanwa nechirongwa ichi kubva nhasi kusvika mukupera kwesvondo rino. Asi vanotengesa mumigwagwa vaudza Studio 7 kuti havasi kuzochichidzirwa nemapurisa kuti varege kushanda. Tabata mukuru wesangano revanotengesa, Revenders Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai, kuti tinzwe kuti zvinhu zvakamira sei.
Taona kubva mangwanani kuwanda kwemaroad block anopinza vanhu mutauni muHarare, zvichitaridza kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police anga achigadzirira chirongwa ichochi. Chinangwa ndechekuchichidzira mamembers edu kuti asaenda kumamarkets kundoshanda.
Ingawani Kanzuru inoti muguta hamuna nzvimbo dzokuti mutengesere muri padziri.
Nyaya yekuti hapana pokushandira muguta haisi dambudziko remainformal traders. Mainformal traders anobvuma kundoshandira panenge pavakwa pane zvikwanisiro zvese. Pati dambudziko hombe nderekuti hurumende nemakanzuro aya havasi kuda kuvaka pakachena pakanaka pokuti mainformal traders aende kundoshandira. Ndosaka tichiramba tichiona vanhu vachipinda muCBD vachindoshanda.
Zvino mapurisa zvaanonzi ari kuuya kuzodzingirirana navanhu zvinopera zvakanaka here?
Hazvibatsiri kuunza mapurisa kuda kurova vanhu nokudzingirira vanhu vari kutsvaga raramo. Ngativake pekushandira, ngatigadzire, ngapave nemvura, ngapave nemashedz, vanhu vanoenda kundoshandira ipapo. Izvi zvokuti vanhu vanotangoshandisa chisimba kukanganisa raramo yevanhu hazvitiendesi mberi senyika. Saka hatizvigamuchiri isu seVSET, tinozvisoropodza nokuti hazvienderani neurongwa huri kuitwa nehurumende hwokuti vanoda kuti vanhu vange vachiwana pundutso vachicreate employment.
Imi nevamwe venyu vamunoshanda navo hamukwanisi kuita basa renyu muri kunze kweguta here?
Nyaya hombe haisi yokuti vanhu vanoda kungoshandira mukati meguta chete. Nyaya hombe ndeyekuti pane zviri kuitwa here necity of Harare nehurumende kumeka shuwa kuti kumasababa kuri kugara vanhu kune mamarkets akachena ekuti vanhu vange vachishandira, kune mamarkets ane mvura ane matoilets ekuti vanhu vange vachishandira. Ndo nyaya hombe iyoyo. Isusu seboka reVSET hatirambe kuti mamembers edu aende kundoshandira chero kumasababu chero kumalocations kunenge kwaiswa mamarkets anokwanisa kuti ndoshanda. Tinobvuma, but ukaenda izvezvi hakuna development iriko, hakuna kuvakwa kuri kuitwa kuti vanhu vane pekushandira. Saka tinongopedzisira tapinda patinoona patinokwanisa kundosangana nemacustomers edu pavanenge vakawanda ndimo mutauni imo.
Avo vange vari mukuru wesangano revanotengesa mumisika nemumigwagwa reVSET vaSamu Wadzai vari parunare kuHarare. Mutambi aita zvekutyora vanhu mbabvu nekuseka, Clive Chigubu, ashaya nechirwere chegomarara. Clive akambopiwa mubairo weNational Arts Merit Award Comedy muna 2015. Ange achirwara ari kuBulawayo, tichakupai zvizere nezvenyaya iyi. Vashanu vakafa mushure mekutsva zvekusazivikanwa munjodzi yemotokari mbiri dzakaroverana dzikabvira nemoto mudhorobha reMashava mumugwagwa weMasvingo unoenda kuBulawayo nezuro zuva rodoka. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Vanhu vashanu ava vasati vaziviswa mazita avo vanonzi vakasadze kusadzikanwa mushure mekubondana kwemotokari yeToyota Mark X neToyota Corolla. Mutyairi weToyota Mark X anonzi akaedza kupfuura motokari yeHonda Fit iyo yakadhuma kumashure asati aenda kunodhuma yeToyota Corolla yaibva kune rimwe divi. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponya ativati hapana akararama pavanhu vose vaiva motokari mbiri idzi.
Going beyond the recognition about a head-on collision Mark X ni Toyota Corolla. Apo Mark X ya dago overtake Honda Fit. Chidrova kwa zimashuna mbuga ya rewa Honda Fit kuna siro Honda Fit ya Bram Road. Mark X kadhaa vita ya Eden Collision ni Toyota Corolla ya eta go in the opposite direction. So, two people from the Mark X died, three from the Toyota Corolla died. The issue of my overtaking, I think we have observed with the driver was just negligent. How can you overtake in a portion of the road?
Assistant Commissioner Nyatevati mazita iwa shaika asata abudiswa uyacha ziiswa hama zavo kana mitumbi ya ungoro wakutindea nikushipatara nezuru wakare wanwasere waka fawo mutawo na emu kwa kwa kuarare nikublawayo Zimbabwe inyika inozi na United Nations inevan wakawanda anofa mutawo na zemi kwa kwa Sangano Red Traffic Safety Council of Zimbabwe kana kuti TACZ rinotiwo uwandu wevanhu varikufane njozi mumugwagwa muZimbabwe wakakwira kubva pavanhu chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi matatu nevatanhatu 1836 muna 2016 kusvika pavanhu zviuru 2000 pagore remuna 2017 na 2019 Izvi zvinoreva kuti vanhu vashanu vanofane njodzi yemumugwagwa pazuva roga roga. Bazi reUnited Nations World Health Organization rinoti uwandu uhu hunogona kunge hwakapetwa katatu nekuti dzimwe nguva vanhu vanoita njodzi vofira kuzvipatara vaverengwe. Njodzi dzakawanda dzinonzi dzinokonzerwa nevatyairi. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Kota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin vanoti Ukraine inogona kukunda muhondo neRussia sezvo Germany yatenda kutumira zvombo kunyika iyi ichibatana nedzimwe nyika dziri mugungano reNATO. Vachitaura nevatori venhau pakapera musangano uyu vaAustin vakati mauto akawanda ekuRussia afa muhondo neUkraine. Vanoti nyika makumi matatu dzatenderana kubatsira Ukraine nemari inosvika mabhiriyoni mashanu. Vaimbova mukuru wesangano reNATO vaFabrice Pothier vanoti kupondwa kwevanhuwo zvavo ndiko kwave kupa kuti nyika dziri mugungano reNATO dzipindire dzichibatsira Ukraine. Russia yakayambira kuti kupa zvombo kuUkraine kunogona kukonzera hondo yepasi rose yechitatu kana kuti World War III. Asi Britain yakati Russia iri kungoda kuzvisimbisa ichiti hapana hondo yakadai ichaitika. Mukuzeya nezvehondo yekuUkraine, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera.
Ichokwadi kuti paitika mirishonga kuUkraine asi tiri kuona America nedzimwe nyika dzemuEurope vari kuedza kunge vachida kupedza mvunga mupopoto iyi kuburikidza nekuedza kuona kuti pangaita here kuwirirana pakati peUkraine neRussia asi tinoona futi nekune rimwe divi vari kuti vanhu vekuUkraine havangangozongorambi vachibhombwa vasinawo matanho avari kutora saka tiri kuona kuti pane kuda kuedza kupatanidza vanhu asi panewo kutodai vanhu vekuUkraine vange vakwanisa kuwana zvinoita kuti vabatsirikane muhondo yavari kuita neRussia so it's a bit of a yatingati two-pronged approach iri kushandiswa zvikuru seAmerica nenyika dziri muEurope vanana Germany.
Tichitarisa nyaya yeupfumi hwenyika zvii zvasanduka imomo muZimbabwe mushure mehondo iyi yeUkraine neRussia.
Hondo iyi yakonzera kukwira kwezvinhu zviviri zvakanyanya chekutanga mafuta ekufambisa Russia nevamwe vatengesi vefuel inopinda muworld market iyozosvikawo kwatiri kunoko. Saka kuti fuel yeRussia haichauye kunokonzera kuti mitengo yeavo vasara vachitengesa mafuta epeturu inge ichikwira. Chechipiri inyaya yegorosi rekubika chingwa. Chingwa chakwirawo zvakanyanya kuno nekuda kwekuti vana naUkraine neRussia ndo vamwe vanorima gorosi rinoita kuti tive neflower inobika chingwa. Hondo iyi yakonzera kuti zvinhu zviichirega kufamba zvoita kuti pange pane kushayikwa kwegorosi iri. Muno muZimbabwe hatina zvikwanisiro zvinoita kuti tinge tine gorosi iri. Nekudaro ndo zvinhu zvaafekta upfumi hwenyika zvinozotokonzerawo kukwira kwezvimwewo zvinhu zvinoshandiswa navanhu mazuva ose.
Chingwa chakwira zvakanyanya sei?
Chingwa chakuita nemari yemuZimbabwe 350 bond. Chakatanga chiri kuma 150 150, 180, kapinda muma 240, kono cha 350 bond. 350 bondi, kana tishanza musika we official rate inengeri $2.40. Kana tishanza edu musika mtema inengeri about $20, $40. Chingwa chai ita dola kugara ne kugara kwengwa ya kareba. Asitinoona iko nocha kutuita $40, $40, $50 kubudikiza nyaya zozo.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vange vari parunare muHarare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zuro zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 5469. Vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vakabatwawo nechirwere ichi nezuro. Vanhu makumi maviri nevanomwe vanonzi vari muzvipatara vachirwara neCovid-19. Pavanhu ava gumi nevashanu havana kubayiwa nhomba asi gumi nevaviri vakabayiwa. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana mukupera kwemwedzi wachikunguru sezviri kukurudzirwa nesangano reWorld Health Organization. Zvichakadaro mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vakazivisa nezuro kuti vakabatwa chirwere cheCovid-19. Amai Harris vakabaiwa nhomba dzose dzeCovid-19 vanoti havasi kunyanya kurwara. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remukinya rakapa mutemo nezuro yekuti baba vanokwanisa kubvumidzwa kupiwa mvumo yekuchengeta vana makore ari pasi pemanomwe pane zvaitwa kare zvekuti vakagurwa muchato amai ndivo vanotora vana. Dare rinoti rinotarisa kuti ndiani anokwanisa kuchengeta vana zvakanaka. Izvi zvakatevera nyaya yakaendeswa kudare nava Joel Samson avo vanoti vakadzingwa basa nekuda kwechirwere cheCovid-19 vachibva vadzingwa pamba nemudzimai wavo aishanda vachisiya vana vavati mumwe ane makore matanhatu mumwe ane gumi nemaviri. Mutongi vaJoel Ngugi vakapa vaSamson vana vachitiwo vainge vambovachengeta kwemakore matanhatu amai vacho vari kunze kwenyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose ari kushora zvikuru nyaya yeSingapore yekuuraya mumwe murume airwara nepfungwa wekuMalaysia naHetren Damalingren uyo akabatwa nemhosva yekutengesa zvinodhaka muna 2010. Murume uyu akawanikwa aine magiremu makumi mana nematatu chete kana kuti 43 grams dzeheroin. Vanorira kodzero dzevanhu vanoti aisanyatsoziva zvaaiita asi matare emuSingapore akaramba izvi zvapa kuti apove aurayiwa achiita zveku. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica mukupera kwesvondo zvakawana mukana wekusangana negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube nechikwata chavo pamwe chete nemumiririri weZimbabwe muAmerica vaTedious Chifamba muWashington DC kuti vanzwisise nezvemikana yekuvhura mabhizimusi pamwe nekudyara mari kumusha. Muzvinafundo Ncube avo vakanga vari muno muDC kumisangano yepagore yeWorld Bank neInternational Monetary Fund IMF yakaitwa kubva musi wa18 kusvika musi wa24 mwedzi uno vanonzi vakavimbisa vashoma vakakwanisa kupinda mumusangano uyu kuti kumusha kune mikana yakawanda kwazvo mumapoka ezvemigodhi, mhando dzemoto, kurima, zvigadzirwa pamwe nemishonga iyo vana veZimbabwe vari kunze vanokwanisa kutora vachitanga mabhizimusi kana kudyara mari dzavo. Mumwe wevakapinda musangano uyu vashongedzai maoko matanda avo vakabva kuguta reAtlanta riri mudunhu reGeorgia vanotiwo vana veZimbabwe vakapinda mumusangano uyu vaidawo kunzwisisa nezverubatsiro rwemari rwavanokwanisa kuwana kubva kuhurumende kana vatanga bhizimusi munyika sezvinoitwa nekune dzimwe nyika vari kutanga mabhizimusi muZimbabwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamaoko matanda kuti tinzwe zvizhinji.
Musangano uyu wakafamba zvakanaka. Rekai nditsangure kuti inini ndakatozwawo
ne uyu musangano kurikiza ne musangano uri ku California kune vanhu variko vari kutsvaga vanhu vangada kuti vasangane pamwe chete kuti vaite maresources avo kuti vaende kumba kunda invest. Saka I think vakatora namba pere kuti isusu tiri kuda kuti tiitewo invest kuzimbabwe toita sei. Since I know what I'm told to work for, and that's how I was pulled into this through a friend. So I'm going to work on that. I'm going to work to find it. I'm going to work on that. Karamuchida kuita mikana yekusitangisa mabhizinesi enyu kumba mwenda sei.
Saka mikana ipi ya maka uzwa kunzi iri kuwanika kumusha?
Kune mikana yakawanda yanga ari kuyakataura kudai yehealthcare, yemigodhi yemining, tourism nefarming yanga ariko. Zvinzi karamuchida ndo zviri kuizvi. Because mostly vanhu vaibvunza kuti kuti isusu titoera sei. Kuti nyaya iri kundoti vanhu vari kuda kuti tikisa mari muzimbabwe tinokwanisa here kuitora back. Uyo kwa Amerika, kana kwa England, kana kwa Sweden. Ndo, nye engari kwa engari uri kwa wako.
Saka iyo, Minister Mthuli wa Chipindura, waka wimbisa kuti panyaiwe mbunzo mkuru unewani iyo?
Wakati, sinu kwa nisika. Wari kuti, right now, waka tangisa in offshore group, o kamba nere, eriku Vic Falls. Saka, mukata regisa through that group, nukwa nisa kundamari enyu kwa Zimbabwe, and take it back. Saka wakatipa mazita 1, 2, 3 kuti titara nao. Saka nini nchatara nao? I think fikiri nini kuti ndipei ma details. It's a fairly new thing for them. I think mbosa wasimu tuke mune ere website ere ya mna ere. And then no, so I think it's last week. That's when it went live.
Munoona here imi vanawe Zimbabwe vachikunze kwenyika vachitambira izvo zvakataurwa na minister kana wimbiso iyoyo.
Inini pachangu nini ndinotambira? Vamutungi vakatora kuti vhiki rapera hurumende yedu yakakwanisa kutangisa committee yemadiaspora yekuti vakwanise kutaura nesu kuno vari kuamerica nevamwe nekuti tingavabatsira sei nekuti mubvunzo mukuru wofungari kuti kweisusu tiri kudiaspora ukashira kuenda kumba kunopawo upfumi hwedu ngenyi zvichinzi hurumende dzimwe dziri kunze kwenyika rechina nasweden negermany vakauya Zimbabwe waripo incentives yekuti invest asi isu hatipiwe zvikanzi namutuli achari chokwadi ndo zvanga zviripo asi kubvira vhikiroro raitwa committee ye diaspora now they are going to come up with a policy for us diaspora. I don't think it's there yet but they are going to come up with that so I'm not sure why it took so long but as far as I said izvapo zvanga zvane vhiki kubva panguva takataura iyo.
Imiwo zvizva muri kuda kuti dai mabatsirwa nazvo nehurumende.
Isusu vangu varipo takati isusu toda kuti tipiwowo maincentive aripo anopiwawo vana China nana America nekuti vauye kumba tokudiwawo the same incentives sediaspora.
Avo vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vashongedzai maoko matanda vari parunhare kuAtlanta, Georgia naJonga Kandemiri weStudio 7. Diaspora Forum na 8 PM chatinotarisa zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe. Tiri kutarisa mashoko egurupu Tare Zvemari vamutori Ncuve ekuti vari kunze vave nemukana wakakura wekuti vatange mabhizimusi munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvekare. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vavhura zviri pamutemo urongwa wemabhizimisi kana kuti International Business Conference kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo vachiti hondo pakati peRussia neUkraine yave kukanganisa nyaya dzezveupfumi muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Soko isikati senda baku VOA Ndebele.